Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 26, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu tese tese imimi nhau nesususu vemabato enyika nevemadzichechi anyone else tisem sure kana tichinge tiine tarisiro yekuti tiine shungu dzekuti nyika inii ibve pakukweshana kweshana negakarerere ibudise nhiki election yekuti munhu wese anongobvuma kuti zvaitika awina ndeawina so ndo patiri ipapa.
MDC Alliance inoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuita muonera pamwe pakuronga waro wekuita sarudzo dzinogamuchirwa nemunhu wese munyika.
Vakamutonzi vauya vakati aiwa chikumbiro chedu ndobva charaswa zvanzi macharges anongoenda akaita zvari izvozvo. Kana paine dambudziko nemacharges anogona kuzogadziriswa kubudikidza neuchapupu unozopiwa patrial.
Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yake iraswe.
Constitutional crisis yedu yemuno muZimbabwe yazodzika kusvika pakadzama nekuda kwekuti kana munhu anenge ari mukuru wematare ava kuwanikwa achizviisa panguva yokuti ava kunzi iye ari kuzvidza dare zvinobvisa chiremerera. Chechipiri chazvinoratidza inyaya yekuti tarasikirwa zvikuru netsika iya yatinoti muchirungu ethical leadership.
Magweta oenderera mberi achipesana pazvinhu zvinofanirwa kuitwa zvichitevera mutongo wedare wakamanikidza vaLuk Malaba kuti vaende pamudyandigere. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC Alliance rinoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuita muonera pamwe pakuronga waro wekuita sarudzo dzinogamuchirwa nemunhu wese munyika kuitira kuti Zimbabwe ienderere mberi pasina bopoto rezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori anoona nezvesarudzo muMDC Alliance vaIan Makone vati kuti nyika ibudirire gakava rine chekuita nezvinenge zvabuda musarudzo rinofanirwa kupedzwa nekuisa musoro pamwe chete kwevana veZimbabwe kuitira kupedza dambudziko iri.
Isusu tese tese imimi venhau nesususu vemabato enyika nevemadzichechi anyone else kana iyo makuru edu madzishe tisem soro edu kana tichinge tiine tarisiro yekuti tiine shungu dzekuti nyika inii ibve pakukweshana kweshana negakarerere ibudise nhiki election yekuti munhu wese anongobvuma kuti zvaitika awina ndeawina so ndo patiri ipapa. So tatangisa hurukuro nemimimi vepress tiita hukurukuro nemamwe mastakeholders zvakare kuitira kuti maonero edu isusu anzwisisike.
Mutevedzeri wavamakone amai Ellen Shiriedenga vatiwo bato reMDC Alliance ratokurukura zvarinoda kuti zvigadziriswe sarudzo dzegore ra2023 dzisati dzaitwa. Amai Shiriedenga vati zvimwe zviri kutarisirwa nebato ndezvekuti sangano rinoita zvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rive rakasununguka sezvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika kuti vezvematongerwo enyika vaziviswe kuti miganho inotarwa kuratidza kuwanda kwematunhu achamirirwa musarudzo ichange ichiitwa sei uyewo kuti vavhoti vakwanise kunonyoresa kuvhota vakasununguka vasingafambi mitunhu mirefu.
Tabuda nemaprinciples edu tingati maprinciples for reliable and inclusive elections in Zimbabwe ari 20 and ngati pa 20 wavo ngataura zvakakosha ipapo. Firstly, kune nyaya yoti tuda zeki iri independent. Mutemo weZimbabwe unototaura kuti ma chapter 12 institutions including iyo zeki haifaniri kuudziwa kana to be on the control or direction of anyone. Inofanira kuita zvinhu zvavo vachiripota kuparliament. Asi kana chitarisisa izvozvo hazvisi kuitika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano rezeki sezvo mushande mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sly Gwana vati titumire mubvunzo yedu iyo yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vati zvinyunyuto nehurukuro dzekugadzirisa kuti nyika iende mberi zviri kuitwa kumisangano yepolitical actors dialogue kana kuti POLAD.
Political parties vese vezvimatongerwo wenyika vari serious vanowanikwa mubandiko rinonzi POLAD, political actors dialogue, umo mavanokurukurirana zvinyunyuto zvavainazvo zvavanoona sezvinokwanisa kugadzira maideas anogadzira nokufambisa basa renyika mberi. Vose vari kukurukurirana ikoko. Ndokusaka vana vamadhuku, vana Mwonzora, vana Maikupe vaivako naivo vamunangagwa variko ZANUPF iriko namamwe mapato ose akasiyana-siyana ari muno munyika. Ivo kana vakati havagoni kutaurirana nevamwe harisi dambudziko redu iroro sezanupf kuti havagoni kutaura nevamwe kana kuti havagoni kusvika pazvoto zvamatare enyika.
Asi mumwe mugaro wemuHarare vatawanda Simango vatiwo hurukuro dzechokwadi dzekuti nyika iite sarudzo dzakajeka zvisina mvonga mupopoto dzinobatsira mubudiriro yenyika pamwe nekuyanana kwevana veZimbabwe.
Ndinoona sekuti nhaurirano yakanaka chaizvo panyaya dzemaelection idzi. Mukatarisa Zimbabwe taane makore akawanda sitereki pachingova nekukadzana pakati pemapato ematongero enyika, vamwe vachigwira uku vamwe vachigwira uku, zvekuti budiriro chaiyo chaiyo munyika hapana chinobuda kana pane makaka.
Zimbabwe yava nemakore akawanda ichiita sarudzo dzine mutauro, mapato anopikisa achichema-chema nerekuti akabirirwa musarudzo idzi. Pari zvino pane nyaya iri kunetsa yezvakabuda musarudzo yemumiriri wechegutu West muna 2018 iyo yakaona vagift Konjana veMDC vachikunda vaDexter Nduna veZANUPF, asi zeki kakanganisa kudoma vanduna semunhu akakunda musarudzo iyi. Zeki payakada kugadzirisa zvayakanga yakanganisa yakaudzwa kuti yaive isina simba rekugadzirisa zvayakanga yakanganisa, asi kuti zvaikwanisa kugadziriswa chete nedare reelectoral court. Nyaya iyi yava muconstitutional court mushure memakore matatu sarudzo dzaitwa vanhu vekuchegutu West vachimirirwa nemunhu akakundwa musarudzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare raMajor Street rarasa nhasi chikumbiro chemutori wenhau ane mukurumbira munyika Hope Chingono chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe. Dare iri rati mhosva yake ichatanga kutongwa musi wa12 kusvika musi wa14 Chikunguru. Godwin Mangodya anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi, mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti Guriro vati kunyange hazvo nyaya iri kupomerwa Chingono isina kujeka ichajekeswa apo paachatongwa. Rimwe remagweta aChingono vaGift MTC vati ichokwadi kuti dare harina kutambira chikumbiro chavo richiti uchapupu hwenyaya huchabuda paichatongwa nyaya iyi.
Mhosva manyorerwa dzakaita hadzisinyatsokubudisa zvatinotarisira pamhosva kuti tikwanise kuita trial iri fair. Saka mutongi vauya vakati aiwa chikumbiro chedu ndobva charaswa. Zvanzi macharges anongoenda akaita zvaari izvozvo. Kana paine dambudziko nemacharges anogona kuzogadziriswa kubudikidza neuchapupu hunozopiwa patrial.
VaMutisi vati vabvumirana nevachuchusi kuti nyaya iyi itongwe muna Chikunguru.
Nyaya yapfudzirwa mberi kubudikidza nokuwirirana kuswa 13 na 14 July.
Chingono uyo achatongwa achibva kumba kwake mushure mekubhadhara mari yechibatiso ari kuramba nyaya iyi achiti ikodzero yake semutapi wenhau kufambisa mashoko. Chingono anonzi akakurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga musi wa31 Chikunguru gore rapera achishandisa dande mutande rake reTwitter. Anonzi akaita izvi pamwe navaJacob Ngarivhume nevamwe vakaita semumiriri weZengeza West uye vari mutereri wasadyaro weMDC Alliance vaJob Scala ari kumatarewo nemhosva imwe cheteyo. Mapurisa aramidza zvekare magweta achingono kutaura nevatori venhau pasina chikonzero. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti chingono ava kutongwa nekuda kwebasa rake.
Semisa Zimbabwe turamba chitsinidzira kuti kutapwa kwenhau kwakapiwa mubumiro redu remutemo. Nechishuo chakadaro tinotaura chiti dei zviga zvemubumbiro remutemo zvaremekedzwa.
Zvichakadai, mutori wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo asungwa nemapurisa uye pari zvino ari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station. Moyo ari kubatsirwa nemagweta amai Beatrice Mutetwa navaDoug Coulthard, uye vaCoulthard vaudza Studio 7 kuti hazvisati zvajeka kuti Moyo asungirwei. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vatiti vabati mangwana panyaya iyi. Zvichakadai, vamwe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kusiya vatapi venhau vachishanda vakasununguka.
Nyangwe mitemo iri kuedza kunzi iuye, ngaiuye yakapinda mudonzvo rekutapwa kufambiswa kumashoko kwakasungunuka, kuitira kuti bumbiro redu richengetedzeke. Hatidi kusvika pachinano chekuti toswera tiri mumatare edzimhosva tichirwira kodzero dzakapiwa kare nebumbiro remutemo.
Pataenda pamepo, Jeffrey Moyo ange achiri kukamba yemapurisa paHarare Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro harisati ratara zuva rekuti nyaya iri kupomerwa vanga vari mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuke Malaba yekuzvidza dare itange kunzwikwa. Kana izvi zvaitwa, vakaendeswa kumatare kusanganisira vaMalaba vanokwanisawo kupa mhinduro dzavo. Nezuro, mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakatura mapepa kudare iri vachiti vaMalaba vanofanira kuendeswa kuchikurubhi kwemwedzi mitanhatu nekutorerwa mamwe matano kana vakaramba vachienda kubasa mushure mekunge dare repamusoro rapa mutongo wekuvamanikidza kuenda pamudyandigere. Vakika vanoti vaMalaba vanogona kukanganisa vamwe vatongi vari kudare vanogona kutonga nyaya dzavari kupomerwa. Asi munyori weJudicial Service Commission kana kuti JSC vaWalter Chikwana vaudza bepanhau reHerald kuti vaMalaba pavakangopikisa mutongo wedare repamusoro wakabva wambosendekwa parutivi. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vaMalaba vamanikidzwe kusiya basa sezvo rakati kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti varambe vari pabasa kusvika pamakore makumi manomwe nemashanu kwaityora bumbiro remutemo. Vaifanira kusiya basa vave nemakore makumi manomwe. Dr. Kika nevesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe vanoti kuvandudzwa kwebumbiro remitemo hakufaniri kuti vaMalaba vawane chouviri pazviri, uye kana izvi zvichida kuitwa panofanira kuvhotwa kana kuti kuitwa referendum. Vamwe vakaendeswa kumatare pamwe navaMalaba nezuro igurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare amai Elizabeth Gwaunza uye JSC. Hatinokwanisa kubata vaZiyambi kana vaWalter Chikwana sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatinomuda ishe chinyoka.
Chokutanga ndechekuti kana munhu mukaita nyaya yenyu High Court umwe akasawirirana nezvatagwa High Court akati unoda kukwidza nyaya kumusoro oenda nayo kuSupreme Court kana kuti Constitutional Court, paanonoisa mapepa ake kuSupreme Court kana kuti kuConstitutional Court zvakatagwa High Court zvinomboiswa parudivi. Kana zvaiswa parudivi, vanhu vodzokera pavanga vari nyaya isati yapinda muHigh Court. Zvazvinoreva ndezvokuti izvo pakaindiswa nyaya kuSupreme Court vanhu vanodzokera pavanga vari musi wa14 May, vaMalaba vari pabasa.
Kukuru kuti dare repamusoro soro reSupreme Court racho ratenderana nedare repamusoro reHigh Court. zvinozo famba sei apazoite matambudziko here zvakare pane mhosva dzavanenge vatonga
nemamiriro akaita basa revatongi zvazvinoreva ndezvekuti kana Supreme Court ikaonosvika yoti zvakatagwa nehigh court ndizvo zvinoreva kuti chose chavanenge vaita kuri kwokuti vatonga dzimwe nyaya iko zvino vakamirira Supreme Court zvose izvozvo zvinozonzi zvakaitwa kuzve komutemo asi chimwe chinhu chatisingafaniri kukangamwa ndechekuti basa rachief justice harisi rokungotonga koga
munorevei
kune zvakawanda zvavanoita zvinonzi administrative zvinoinda nekusupervisa vanhu vanoshanda mumakoti edu nekuita imwe misangano yana Judicial Service Commission zvinhu izvozvo kana zvisingapinzi inonzi muchirungu decision making inoda chief justice zvichingova zvokungoita basa zvinonzi muchirungu futi pen pushing izvozvo vanogona kuramba vachizviita hazvizonzi zvangadai zvisina kuitiwa kana zviri zvinhu zvokuti hazvina kunzi ichi chakatagwa pamutemo kuti chinofanira kuitwa nachief justice
mungapa here muenzaniso wezvimwe zvavanokwanisa kunge vachiita vari muofisi
kuwinda zvavo kubasa vachipinda muofisi mavo vachigara muofisi mavo vachinyora majudgment avo ainyaya dzavakatonga musi wa14 May usati wasvika vachipedzisa zvinhu zvavaita zvose izvozvo zvinhu hazvirambidziwi hazvisi kuzvekomutemo saka chokutanga hapana mutemo unovarambidza kuti vaende kubasa chepiri zvinenge zvakanaka kuti vasatonga nyaya itsva
gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vatinomuda ishe chinyoka vachitaura vari parunare muharare tabatawo gweta vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu rezim rights vadzikamai bere kuti tinzwewo pfungwa dzavo
nyaya yekudzokera kubasa kwavamalava inyaya inoratidza kuti constitutional crisis yedu yemuno muZimbabwe yazodzika kusvika pakadzama nekuda kwekuti kana munhu anenge ari mukuru wematare ava kuwanikwa achizviisa panguva yokuti ava kunzi iye ari kuzvidza dare zvinobvisa chiremerera chechipiri chazvinoratidza inyaya yekuti iyo tarasikirwa zvikuru netsika iya yatinoti muchirungu ethical leadership ndoo mashoko akataurwa namai Beatrice Mutetwa pakalonchewa constitutional law center
vakati kudii chaizvo
vakati ivoko vatungamiriri vane hunhu vane chiremerera vane nyadzi vari piko saka kana tichiona kushayikwa kweleadership yakadaro mumatare edzimhosva zvinoreva kuti crisis yedu yemuno munyika munomu yazosvika pakadzama nekuda kwekuti kana vatungamiri vematare edzimhosva vaakuita kunga vatungamiri vezvematongerwo enyika ko isu vanotsvaga kuti kodzero dzedu dzidzivirirwe kuti constitution bumbiro redu remutemo ridzivirirwe zvinotomhanyira kunaaniko
asika vamwe vari kuti vanokwanisa kuenda kubasa vasingaite mabasa anekuita nezvekutonga mhosva asi mamwe mabasa emuhofisi akafanana nekuita misangano nezvimwe
pane makakatanwa nekuti kutaura kudai pana acting chief justice akapiwa basa iroro zviri pamutemo asi pamusoro pemakakatanwa ari kuenda kudare pane nyaya yeethical leadership yandataura iyai yekubvunza iyo kuti sevatungamiriri maitiro atingaita kana aine potential yekuita scandalize the court kana uri iwe anga ari pamusoro pematare pane maitirwo anotarisirwa kunzi aya aaite ndoo nyaya iyaya tinogara tichitaura yekuti it's not just an issue of pursuing legality inyaya yekuumba culture yekuremekedza mutemo bumbiro pamwe chete nematare
Gweta vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai Bere vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kubulawayo, vamwe vanhu gumi vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa kusvika pari zvino kubva zvatanga denda iri munyika vave chiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 1587. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere munyika yose hwakasvikawo pazviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana manomwe nevatanhatu, kana kuti 38,706. Vanhu zviuru zvishanu nemazana mapfumbamwe negumi nevasere, kana kuti 5,918, vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro wakare, kuchitiwo vamwe zviuru zvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 7,151, vakabayiwa nhomba yepiri. Kusvika nezuro, vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 639,553, vabayiwa nhomba munyika yose kubva zvatanga chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Australia inoti iri kuvhara muzinda wayo muAfghanistan nemusi wechishanu chevabvu 28 nekuti hapana chitsidzo chekuti munyika iyi muchange muine runyararo kana mauto epasi rose ari munyika iyi abuda. Mutungamiri weAustralia vaScott Morrison vati chiwiro yavo ndeyekuti kuvharwa kwemuzinda uyu kuve kwenguva pfupi, uye kuti nyika yavo ichavhura zvakare muzinda wayo munguva pfupi inotevera. Kudzamara izvi zvaitika, vamiriri veAustralia kune dzimwe nyika vachange vachishanyira Afghanistan vachishandisa ndege kubva kudzimwe nyika vachipinda muAfghanistan kana paine misangano yakakosha inenge ichida kuitwa pakati penyika mbiri idzi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika muEgypt nhasi muurongwa hwavo hwekusimbaradza chibvumirano chekumisa kurwisana pakati peIsrael nevarwi veHamas vari muGaza Strip. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica mufundisi chakangwenya vanoti vari kufara nekubatana kuri kuita zvizvarwa zveZimbabwe mukubatsira vamwe vari kutarisana nematambudziko panguva ino yeCOVID-19. Mufundisi Ngwenya vanoti vari kushanda pasi pekereke yeSalvation Army neZimbabwe Christian Fellowship yemuguta reNew York kuona kuti zvirongwa izvi zvafamba zvakanaka. Vanotiwo vanobatsira vanhu nezvekudya, pekugara nekusimudzira vamwe vanenge vatarisana nematambudziko akasiyana-siyana. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 namufundisi Ngwenya.
SaSalvation Army tine zvakawanda zvatirongobatsira sekuziva kwenyu social services yemuAmerica inobatsira zvikuru kunyanya zvinhu zvekudya nekumeka sure kuti vanhu vawana zvizvi zvavanonida, pekurara, pekugara. Saka zvese izvozvozvo unozivawo kana uri wekuZimbabwe unenge uchibatsira vanhu vese, asi unofungawo pamusoro pevana veZimbabwe. Takaedzawo kubatsira ivi payanga ichinyanyonetsa paya paya pane malockdowns, taitotora tichodelivera food kuvana veZimbabwe nevana veAmericawo zvakare, but zvikuru kurusa kufunga pamusoro pevana veZimbabwe taibatsirana navo nekungoona kuti vari haiti here vagere zvakanaka here pane ari kurwara here pane vatiri kuna kubatsira here so taingofamba takadaro takashayikirwa navamwe sisi vaiita basa rakanaka zvikuru kwete necovid but vakangoshayawo nematural conditions but vakashayika tikamhanya maya tese sevana veZimbabwe munoma muNew York muAmerica yese tikavatsvagira mari tikavaendesa kumba tikabatsirana tikabatana zvikuru paya pamunonyeperwa muzhinji vana veZimbabwe havana akubatana havana kubatana but chokwadi ndechekuti tinayo unit nekubatana kwacho chatinako zvakare tiri kubatana mukuita zvinhu zvakanaka zvikuru seivhi nenguva yecovid ino yaiwa yatotibatsira kuti tibatane kupfuura zvatandakaita kudhara
chizvarwa cheZimbabwe ichi chakafira muno muAmerica ndiani uyezve makavabatsira
vainzi sisi Catherine Meja vaive munhu aibatsira vanhu vakawanda zvikuru vamwe vakatoita mabasa vamwe vakawana pekugara pamusana pasisi vava so pavakashaya takati isusu ava havaende kugofund ava ngatitaurei isusu seshamwari dzavo ngatibatsirane tireize mari yekuti amai nababa vanoona mwana wavo shuwa takazviita tikareiza $32,000 zvisingambowanzoitika $32,000 yatakabata uye tikakurumbidza kuvaendesa kumba within 2 weeks vakanga vakumba kazhinji zvinotora kana mwedzi chaiwo kuti munhu aende kumba but mwari vakatikomborera nekubatana kwevana veZimbabwe nezimbabwe neembassy nevekuZimbabwe zvikafamba zvakanaka zvikuru
pari zvino tinoona kuti makatanga imi mubatanidzwa padandemutande mubatanidzwa upi uyezve unoshanda sei
mubatanidzwa wedu unonzi Zim Family USA hashtag yacho iyoyo hashtag Zim Family USA chinangwa ndechekubatanidza vana veZimbabwe tiriuda kuti tiite yatiri kuti human touch kubatana kwekungotaura nyaya kutaura nyaya pamusoro peZimbabwe nekwatakabva nekwatiri kuenda uye nekungobatana nekuita maevents uye ndepekuyamurana uye ndepekuyananisa vana veZimbabwe kunyanya sei vari muAmerica
vanenge vachida kupinda mumubatanidzwa uyu vanokuwana isei
vanongotibata ipapo paZim Family USA mukati zimfamilyusa@gmail munobva matibata zimfamilyusa@gmail mukada kubatawo mufundisi munogona kungovabatawo is 845-519-0710 845-519-0710
Vamwe vangada kuziva kuti ivo Pastor Ngwenya ndiani mamwe mabasa apa muri kuitawo imi semunhu
ini ndiri mutumwa waMwari Mwari vari kundishandisa zvinoshamisa kuZimbabwe ikoko izvozvo ndiri kuvaka Youth Transformation Center musha wandiri kuvaka wekuti vana vauye vachinjwe upenyu nyika yese the whole world iuye itsidzire culture yeZimbabwe tiri kuzviitira kwazvimba izvi kuchivhere vauye vafare vazive kuno kunonzi kudzura vazive kunonzi kumora huchi vazive kunonzi kukama mombe tiri kuzviita zvese izvozvo pavillage Youth Transformation Center iri kukwazvimba uko kuburikidza nechiitwa chinonzi Zimbabwe summer camps mukaenda paFacebook mukangotsvaka Zimbabwe summer camps munobva mazviona so ndozvatiri kuita izvozvo tiri kuchengeta nherera kuZimbabwe uku Mwari vachitibatsira vari zvimwe Mwari kuenda kuchikoro izvozvo pandakabva kuZimbabwe muna February munomu ndakasiya ndapa mabhora nyaya yekuti tinoramba tichiti vana vari kuita madrugs vanhu vari kudini vari kudini isu pasina chatiri kuvapa chinovabatsira hazvina zvazvinobatsira uye kana muchida kuti tibatanewo imimi kwamuri ikoko muchida kuziva maprograms ari kufamba sei aiwa ndibatei
avo vanga vari mufundisi Chakangwenya vachitaura vari parunare muNew York naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Live talk na 8 p.m. tirutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezongo yedu yapera regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. MDC Alliance inoti vana veZimbabwe vanofanira kuita muonera pamwe pakuronga waro wekuita sarudzo dzinogamuchirwa nemunhu wose munyika. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chekuti nyaya yake iraswe. Magweta oenderera mberi achipesana pazvinhu zvinofanira kuitwa zvichitevera mutongo wedare wakamanikidza vaLuku Malaba kuenda pamudyandigere. Tabva taswa kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.